Ya dano itevano nimirira kudzero dzevanhu, it's a welcome development, nekuti death penalty ndeimwe nyaya yainetsa kuti yaifanwa kuve yakabviswa pane nguva. Saka danho raitwa iri nehurumende yekusaina bhiri iroro iri kuti rive mutemo, tingati pazvinhu zvese zvatingati kana kuti pamutemo yese yatingati iri progressive, izvizvi zvinopuwawo kuhurumende kuti aiwa apapa vagona nekuti mutemo uyu udziswe ende kuti vaabolishe death penalty.
Tinoona kuti panga pachizeiwa bhiri iri pakasimukawo nyaya yekuti vamwe vaiti kuvandudzwa kwemutemo kunogona kuwedzera nyaya dzekupondana, vanhu vachiziva kuti havachatongerwa rufu. Munoonawo sei kune vanga vachipikisanawo nedanho irori?
Ya avo ndo vamwe vaiva vachinzi vaisapota death penalty pakuti kumutemo toti vaiti inofanwa kuve ichiita kuti vamwe vanhu vasave vachiattractwa nokuda kuuraya vanhu. But pane maongororo aiita zvinhu ikushandisa kuuraya vanhu yaiita senge eye for an eye, tichiita sabhaibheri kana kuti even papa zvinhu zvese. But iko zvino taiona futi zvekare kuti death penalty nangwe zvayo yanga iripo, statistics dzanga dzichitaura zvekare kuti kuurayawa kwaushita vanhu hakukudzikira, especially tichiita sawo kuZimbabwe vanhu vanga vachingourawa. But now kubvisa kwaitwa death penalty, I think yaakufokasa more on kuva corrective, kurehabilitata ivo vanenge vachinzi vari kuuraya vacho. Nekuti kuuraya zvako kunhu kwangakaipawo kuti munhu kana auraya akuchiurawa and zvasiri kuva zvichiva zvichibatsira anything.
Muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru panyaya idzo dzekuti vanhu vange vachisiya kuparadza mhosva dzakadai kuburikidza nedzidziso?
Hongu, ndona senge zvinhu zvakadai so zvofanwa kuve zvichizobatsira kuti vanhu vave vachiziva vachidzidziswa, especially vachivandudza system yavo yerehabilitation kumajero.
Tinoona kuti mutemo uyu wauya panguva iyo papaitori nevamwe vasungwa vanga vakatongerwa mutongo werufu. Zvaakurevei izvi vamasiye kana muchigona kungojekesera vateereri?
Pana chiverenga mutemo wacho specifically pasection 7 inotaura nezve amendment, iri kutaura kuti kana panga pane munhu anga akatongerwa under the death penalty act as of December unouyu padzikoswa mutemo, yese mutongo iyoyo yasuspendwa. Saamendisei kuti hapachisina munhu achave achiurawa muZimbabwe.